Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 13/2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
The field systems are fully aware of various hands to play and they stand ready to approach the deal.
Mutungamiri wenyika nebato rezanu PF Emerson Mnangagwa vaudza Politburo yavo kuti mauto nemapurisa akagadzirira kudzivirira nyika kune vanoda kukonzera kusagadzikana.
Vanhu veZimbabwe tofana kusumuka, vanhu veZimbabwe tofana kutaridzira murunyararo, kutaridzira kuti hatifani zviri kuitika. Madhemositireshoni anobvumidza nebumbiriro remutemo wenyika.
Asi vanopikisa vanoti vane kodzero yekuratidzira uye havasi kuzoponderwa musagi samangoi.
Nzira dzose dzatichashandisa ndidzo nzira dziri mubumbiro remutemo. Dzimwe ndedze kuratidzira dzekukoka vazhinji kuti tipinde mumigwagwa tichiratidzira. Dzimwe ndedze kuramwa mabasa.
Vamwe vemasangano akazvimirira oga anoti vacharonga kuratidzira sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga voendeswa kudare repamusoro reHigh Court vachinzi vari pemudzimai anonzi akaitwa akafira mberi ari mumaoko emapurisa achibva afa kuchivhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza Politburo yebato ravo kuti mauto nemapurisa akagadzirira kudzivirira nyika kune vanoda kukonzera kusagadzikana. Izvi zviri kuuya apo vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekusamira kwakaita zvinhu zvakanaka munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika pamberi pesarudzo dza2023. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachivhura musangano wePolitbro, vaMnangagwa vati bato ravo ruruda runyararo uye vana veZimbabwe vanofanira kubatana voramba kushandiswa nemapata anopikisa kuita zvemhirizhonga. Vati vanozviziva kuti mapata anopikisa achitsvigirwa nedzimwe nyika dzekunze ari kuronga mhirizhonga uye vakati mauto akagadzirira kuona kuti izvi hazviitike.
Peace, unity, and stability must continue to prevail in our motherland, Zimbabwe.
Mashoko vaMnangagwa anouya apo nhengo 13 dzebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira nhengo dzeparamende vaJob Scala vanomirira Zengeza West navaGodfrey Stole vari kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato iri muzvare More Blessing Ali kunyatsime muna kubvumbi. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati havatenderani nemashoko avaMnangagwa aya.
Zvinozikanwa pasi rese kuti Citizens Coalition for Change inomira runyararo, inomira kutimudza upfumi hwevanhu vatema. Ndovatinomira, ndozvinozikanwa, ndozvatakanyorwa pahuma nyaya yerunyararo kusimudzira vanhu, nyaya yekuti vanhu munyika muno muite shanduko, ndonyaya dzatinomirira. Kana maita shanduko, hweza ndevezanu, ndoetiri kusiyi kana kumavambo kuti redhoni. Kone ugara tese munyika nekuti chese chiri maZimbabwe.
Izvi zvasigirwawo nemutauri werimwe bato rinopikisa Movement for Democratic Change vaWitness Dube vati vamunangagwa havasi kutaura chokwadi kana vachiti mapato anopikisa ndiwo anokonzera mhirizhonga munyika.
ZANU-PF kutaura kwaimboita waimbove mutungamiriri wavo Robert Mugabe ndiyo ine madegrees of violence, ndo ine nhoroondo yekushandisa chisimba kuti inge ichiwana rutsidziro kuvanhu.
Vakafanira kubata chigaro chemurongi wemusangano muTriple C vaAmos Chibaya vati veruzhinji munyika vanofanira kuratidzira murunyararo kuramba mhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU-PF.
Izvozvo ari kuri kuzvirega zvichirama zvichiitika muno munyika. Vanhu veZimbabwe tofanira kusumuka, vanhu veZimbabwe tofanira kutaridzira murunyararo, kutaridzira kuti hatifani nezviri kuitika. Mademonstration anobvumidza nebumbiriro remutemo wenyika. Nyika yose tofanira kusumuka, nyika yose tofanira kutaridzira zvine runyararo, kutaridzira hatisi kufara nezviri kuitika kuhama dzedu dzakasungwa dzisina mhosva dzakapara.
Vamunangagwa vatiwo nzara iri muAfrica inokonzerwa nenyaya yehondo yeUkraine neRussia, asi vakati hurumende yavo iri kutora matanho ekuti nyika ikwanise kuwana chikafu chakakwana. Vati semuenzaniso, mwaka unotevera nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa pagore. Asi vanoongorora zveupfumi vamasimba kushera vati hondo iyi yakatouya zvinhu zvave kuipa munyika, uye hurumende ine zvimwe zvainokwanisa kuita kwete kungonongedzera kunyaya yekurwisana kweUkraine neRussia. Vanongorora zvematongerwo enyika zvakare vachishanda kuAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti kusamira zvakanaka munyaya dzeupfumi ndiko kunoita kuti vanhu vasamwe zvakanyanya, uye kunogona kukonzera mhirizhonga.
Nenyaya yekushupika nenyaya yekutambudzika kutiva mune munyika nekwamakaita upenyu, vanhu vakutofamba vakatogumbuka zvekuti vakangodenga padikidiki vanogona kutoita mhirizhonga.
Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzinyorese kuvhota pamwe nekutsvaga rutsigiro kuti bato ravo rikunde zvine mutsindo muusarudzo dzegore rinouya. Vatiwo vanofanira kuona kuti pavanhu vakanyoresa kuvhota nhengo dzebato ravo ingani, vachiti izvi zvinobatsira kugadzirira sarudzo dza2023. Vakurudzira vanhu kuti vaende kunoona kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here pachirongwa chekugwanhura matunhu ekuvhotera chedelimitation icho chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kutanga musi wa17 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mamwe masangano akazvimirira oga anoti acharonga kuratidzira sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika, achipomera hurumende mhosva yekushandisa mapurisa nematare kumpunyikidza kodzero dzevanhu. Masangano aya atumirawo nhuma kunotaura nehurumende yeBotswana nenyaya yekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakokera nhasi muHarare sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaPeter Mtasa vati zvinhu zvaipisisa munyika munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, nekudaro vanhu vanofanirwa kushandisa nzira dziri pamutemo kuratidzira kunyunyuta kwavo.
Tine nzira dzakawanda dzatichiratidzira nadzo, dzimwe dzenzira asi nzira dzose tichaita murunyararo sezvinorehwa nebumbiro remutemo. Nzira dzose dzatichashandisa ndidzo nzira dziri mubumbiro remutemo. Dzimwe ndedzekuratidzira dzekukoka vazhinji kuti tipinde mumigwagwa tichiratidzira, dzimwe ndedzekuramwa mabasa tichikoka vazhinji kuti ngatimbogare tiri mudhorobha tichiratidzira. Asi tichatanga tatenderera sezvatatanga, tiri kutenderera kumaorganisation zeshen ese tichitsvaka kuti vanhu vanoda kuti nguwa ndeipi uye nzira yatichatanga nayo ndeipi, asi zvese zviri mumugwagwa zviri kugadzirirwa. Asi tichikurudzira hurumende kuti ngaibate vanhu zvakanaka, ngaigadzire ekonomi, ngaite kuti vanhu vave neugaro hwakanaka.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vataurawo pamusangano uyu vatiwo semakereke vari kutsigira nyaya yekuti vanhu varatidzire zvinyunyuto zvavo vachiti zvinogadzirisa nyika.
Asi tikukurudzira makereke, tikukurudzira vazhinji ruzhinji rweZimbabwe kuti vasimuke vaite zvese zvinotaurwa nemutemo wenyika, zvinotaurwa neshoko raMwari, vapinde mumugwagwa vachiratidzira murunyararo, vawithdraw ma services kubva kuma business people vano sponsor violence, vagwadame nokuti isusu tinoshuvira zvakanaka munyika yeZimbabwe.
Va Fortune kuudzewe vanoshanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vatiwo nyaya dzekushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu munyika dzatekeshera.
Nyaya yekushungurudzwa kwema human rights defenders yaitika kwenguva yakareba chose. Chatakaona ndechenyaya yekuti ma human rights defenders akatorambidzwa kushanda muZimbabwe, nekuti mbese pangosimudza human rights defender musoro, hurumende inouya ichituma mapurisa, masoja dzinonguva nemasiya kuti munhu ye atorwe, otsakatiswa, orohwa kana osungwa. Izvozvo hazvisi kutifadza. Tine nyaya makesis akawanda akadaro atakarekodha kubva 2018 papinda new dispensation kusvika izvozvi, ende zviri kuratidza kunge zvaramba zvichienderera mberi.
Vakuudzewe vatiwo vanoda kuti hurumende irase bhiri reprivate voluntary organization iro vanoti rakanangana nekumbunyikidza vemasangano akazvimiririra OGA. Asi vachitaura nestudio 7 mazuva adarika, gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vakaramba kuti hurumende iri kushandisa matare nemapurisa kumbunyikidza vanopikisa, vachiti Zimbabwe nyika inotevera mutemo nekusunga vanenge vauchikora. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyorawo mubepanhau reSunday Mail kuti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo nechekuita nemasangano akazvimiririra, vachiapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaGibson Nyika Dzino vashora mashoko emasangano akazvimirira awa, vachiti kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika.
Mashoko ekuda kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika yeZimbabwe, nokuti tinoziva kuti vaya vanoda kuratidzira mutemo uri pachena unoti vazviite kana achinge vazivisa mapurisa, asi vakada kututsira chimoto nekuudza vanhu kuti vapinde munzira zvisina kutarwa pamutemo, zvinotaridza mamwe maitikira zvakaitika kumashure kuti zvose zvaizopedzisira zvaane kupwanywa kana kuti kukanganiswa kwemudziyo.
Asi vemasangano akazvimirira OGA vanoti sezvo nyika yatarisana nesarudzo, hurumende yava kuda kuvambunyikidza senzira yekuti vasadzidzise vanhu nezvekodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vaGoldwin Matanga vaendeswa kudare repamusoro reHigh Court vachinzi varipe mudzimai anonzi akaitwa kafira mberi ari mumaoko emapurisa achibva afa kuchivhu. Magweta atura mapepa yekuti mhuri yemushakabvu iri kuda mari inosvika zviuru manomwe makumi manomwe nematatu zvine mazana manomwe nemakumi mashanu ekuAmerica, kana kuti $73,750 United States dollars. Mudzimai uyu amai Sharai Mukaro vaipomerwa mhosva yekuba mari inosvika churu chemadhora. Mushure mekufa kwavo, Magweta akakumbira kuti pagarwe dare kana kuti paitwe inquest kuona kuti chii chakavauraya. Mutongi wedare raMajor Street kuchivhu vaHenry Sande vakazeya nyaya iyi vakabuda nemutongo wekuti amai Mukaro vanogona kunge vakarohwa zvakaipisisa ndokuzofa nemadetective Stephen Dondo nevamwe vavo muna Gunyana gore rapera. Vakati mapurisa ari kupomerwa mhosva iyi vanofanira kumiswa pamberi pedare. Amai Mukaro vane vana vaviri uye vanonzi vairohwa mukamuri inonzi Dark Room. Detective Dondo vakaudza dare kuti vainge vaudzwa nemurume waamai Mukaro, mufundisi Abiniel Mukaro, kuti vaive nechirwere chemoyo. Asi vachipa uchapupu vaMukaro, mwana wavo Ivy Mukaro namufundisi Nelson Chiramba dare vakati vainge vaudzwa nemufi kuti ainge arohwa zvakaipisisa pasi petsoka. Ongororo yavana chiremba yakati vakafa nekurohwa zvakanyanya zvakapa kuti rimwe ropa ravo rigwambe. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta remuri ya amai mkaro, vatinashe chinopfukutwa, vesangano remagweta, eZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Dare raga tonga kuti pane mkana wekuti mshakabvu isharai mkana kufa kwake kunogona kwakakonzereswa nemapurisa mushure makunga arohwa. Dare raga wona futi rikati umbo wakabuda kubva kuna chiremba unoratidza kuti munhu akarohwa pasipetsoka apabuditsi umbo wekuti munhu arohwa. Saka mapurisa anogona kunge akarova mushakabvu pasipetsoka sezvinotaurwa. Vari kuda kuzoviga umbowo hwacho hwekuti munhu akanga arohwa kuti usaoneke. Dare zvakare rakataura kuti nyaya yekushayika kwasharai mukara yakanga isina kuferefetwa zvakanaka nemapurisa.
Nechikonzero chei?
Nekuti mapurisa epachivhu, pachivhu CID, vanova ndivo vaipomedzerwa murufu rwake. Ndo vakanga vatora nyaya iyi vari kuiferefeta. Saka naizvozvo dare rakataura kuti panofanira kuitwa macriminal investigation kuti paoneke kuti mapurisa ari involved munyaya iyi haana kupara mhosva yecalpable homicide. Dare rakabva rati zvekare mainvestigations aya anofanira kuitwa nemapurisa asiri muprovinsi yemarshonal and east.
Mungaziva kuti mapurisa anopeta rini urongwa hwekuferefeta nyaya iyi kuti itange kunzwikwa zvakare kumatare?
Handingazivi kuti mainvestigations anokompletwa rini nekuti anoitwa nemapurisa. Saka naizvozvo I can't say kuti anokwa rini kana kuti anopera rini, but tinotarisira kuti anoitwa nekukasika.
Ko pane chiri kuitwa here kuti mhuri iripwe?
Mhuri yemufi yakaisa masamanisi muhigh court, havari kuda kuti vabhadharwe mari. Na Commissioner General na Minister of Home Affairs na mapurisa are involved miyayai mari ye loss of support ye kusupport kwa kwa wai ituwa ni mshakabvu asata shaika ni kuda kwe conduct ye mapurisa.
Vatinashe chinopfukutwa vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere, vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. VaChere nemutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano iri vaRoy Issa muna 2016. Dare raMajor Street rakamboferefeta firo yavo rikati vainge vadonha vega kubva mumudurikidzwa wemakamuri yechinomwe yeJameson Hotel muHarare. VaChere navaMasaraure vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti kuda kuvashungurudza. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemutungamiri weArtus Muzare Christine Kayumba tikatanga nekuvabvunza nezvavachere.
Dare repamusoro nhasi ratambira chikumbiro chakaitwa negweta ravaRobson Chere, amai Beatrice Mutetwa, chekuti vachere vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Saka dare rati vabvise mari inoita 60,000 RTGS. Izvi zviri pachena kuti nyaya vari kupomerwa haina udzamu hwakadaro. Ndiwo mashandiro ehurumende yedu kutonga nedemo. Chavo ndechekungovhiringidza nekushungurudza ani naani anorwira kodzero dzevanhu munyika.
Zviga zvavatemerwa pachibatiso chavo ndezvipi?
Uye zvekare vanzi vanofanirwa kusarenda pasipoti yavo mumaoko emapurisa. Pamusoro paizvozvo vanofanirwa kunoripota kumapurisa kamwe musi wechishanu wega wega pasvondo. Isu sevarairidzi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tazvitambira hedu nemufaro, asi nzvimbo yeJeri haisi nzvimbo yekuti munhu asina mhosva anofanirwa kuwanikwa achigara ikoko. Tinongoramba tichichema kuti kumbunyikidzwa nekusapiwa kodzero kwevashandi kunofanirwa kupera muZimbabwe.
Konyaya yemutungamiri wenyu vaObert Masaraure yave papi pari zvino?
Tiri kungovimba kuti muzuva remangwana tichadzokera zvekare kuHarare Magistrates Court uko vaObert Masaraure vanenge vachiudzwa kuti bail ruling yavo inenge yakadii.
Ndingada kutarisawo kuti iko kusungwa kweutungamiri wenyu panguva ino hakusi kukanganisa here nyaya dzekurwira kuti vashandi vawedzerwe mari.
Kusungwa kwevatungamiriri vedu hongu kunotikanganisa izvishoma kurwira kuwedzerwa mari kwevashandi, asi zvakadaro dzinenge dzichingori hondo dzedu dzose dzatinenge tichirwa.
Mutevedzeri wemutungamiri weAtus Muzvare Christine Kayumba vange vari parunhare muHarare. Panguva iyo mitengo yeusavi iri kuramba ichikwira munyika, sangano reLove for Africa riri kuVictoria Falls rakabatana nesangano reMeta rekuAmerica rinoti rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari vekumaruwa kudyara muti unonzi chaya, uyo usingadhure uye usingatore nguva yakareba kuti mashizha awo aitwe usavi. Mumiririri wesangano iri vaSilent Kaseke vanoti vari kushanda zvakare nezvipatara zviri muVictoria Falls nekubulawayo mukudzidzisa vanhu kuita magarden echirimwa ichi chinonzi chinovaka muviri. VaKaseke vanoti muti uyu unobva kunyika yeMexico asi unowanikwa nekukwanisa kudyarwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye navaKaseke nezvenyaya iyi.
Chaya tree ichimuti chakabva kuMexico. Plant iyoyi ine mavitamin akakosha mumwiri memunhu. Ine calcium inokwanisa kuti tivakire mabhonzo. Ine iron inoita kuti ropa redu ringe rakanaka. Ine vitamin A inoita kuti madziso edu aone zvakanaka. Ine vitamin C inoita kuti miviri yedu ikwanise kurwisa zvirwere zvakawanda. Saka tichazoda kuti tidzidzisane zvakati wandei maererano nekuti chaya inoshandiswa sei uye inodyiwa sei kuti tikwanise kunge tichizvirapa zvimwe zvirwere, nokuti iyo pache zvayo mushonga zvakare unokwanisa kuti urapewo zvinhu zvakati wandei.
Muti uyu unotora nguva yakareba sei kuti ukure?
Muti uyu ndingati ukangoudyara miti yaano 3 months vanhu vakwanisa kutotsanatsana mashizha vachiita usavi.
Unobikwa zvakangofanana nemavheji here?
Wangu unobikwa zvakangofanana nemavheji, asi tinokurudzira kuti kana muchiubika munoubhoila kwamaminitsi akati pane kamwe kamukaka kanobuda tinovatumidza kuti macyanogenic compounds but the moment you boil it they all disappear.
Saka munoti vanhu vafashaidza?
Tofashaidza. Then kana tichinge tafashaidza zviya, mvura yedu iyoyo yakasara naiyoyo inotori nemavitamin akakosha andaani chitaura aya, haina kana chipomerwa, haina kana poison yainenge inayo.
Unokwanisa kuwanikwa uchidyarwa kuti zvimbo dzakasiyana siyana here?
Muti uyu unokwanisa kudyarwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndingatoti kana uchirarama muVic Falls nokushayikwa kunoitwa mumvura muVic Falls zvinotoreva kuti dzimwe nzvimbo maruwa ane mvura akanaka ane mvura inonaya zvakanaka unokwanisa kuti ubate.
Mataura zvakare kuti munoshanda nechipatara, muri kushanda navo sei?
Pari zvino tiri kushanda neVictoria Falls Hospital ngere tiri kushanda zvakare neUnited Blue Eye Hospitals. Takaisa plantation ikoko. Tine tarisiro yekuti miti yedu iko zvinezvi yati kurei zvatinofungidzira kuti supply yacho haizoshota. Saka zvatakuchizoita manje takuenda tichivapa dzidziso mumakitchen avo tichidzidzisa machefu avo vanobika, tichidzidzisawo vana mukoti vanodawo kudya chaya kuti inobikwa sei. Zvinhu zvainotibatsira nazvo tinogona kuidya zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuti tinogona kumwa tii yechaya, tinokwanisa kuita usavi wechaya, tinokwanisa kuisanganisa zvakare nenyama mabikira tinongoita chomoje, tinokwanisa kuti tidye chaya saizvozvo.
VaSilent Kaseke vesangano reLove for Africa vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuVictoria Falls. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSri Lanka vaGotabaya Rajapaksa nemudzimai wavo vatiza munyika iyi vachishandisa ndege yehondo mushure mekuratidzira kwakasimba kwange kuchiitwa nevanhu kuti vasiye basa. Mauto anoti mutungamiri wenyika aenda kuupoteri kuMaldives. Anga achitarisirwa kuzivisa nyika nezvekusiya basa nhasi, asi vanhu vabva vatangawo kuratidzira vari pamuzinda wemutungamiri wehurumende vaRenil Wickremesinghe vanzi vave kutofanobata matomu vachiti vachasiya basa kana pave nehurumende itsva. vanhu vari kuratidzira nenyaya yeuori nekusamira zvakanaka kweupfumi. Vakuru vakuru vehurumende yeRussia, Ukraine, Turkey neUnited Nations vari kutarisirwa kusangana nhasi muInstanbul kuTurkey kuti vaone kuti Ukraine ingabvumidzwe sei kutengesa chibage kubva kumahombekombe kwenyanza yeBlack Sea. Kurwiswa kweUkraine neRussia kwapa kuti Ukraine itadze kutengesa chibage, mafuta ekubikisa nefotreza zvakwidzwa mutengo yezvinhu zviri pasi rose. Russia inoti iri kutyira kuti dzimwe ngarava dzinogona kushandiswa kupinza zvombo muUkraine nekudaro dzinofanira kuongororwa, asi Ukraine inoti haidi chibvumirano chinounza mauto eRussia munzvimbo dzinotakurirwa zvinhu munyika iyi. Nekuda kwekudzikira kwaita ukasha hwedenda reCOVID-19 uye kubayiwa kuri kuitwa vanhu nhomba yekuzvidzivirira denda iri, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaJona Masia vodzosa zvakare makwikwi avo enhabvu yemuzvikoro zvesendekerai kumusha kwavo kwaGutu. VaMasia vachange vachitungamira chirongwa ichi nechishanu svondo rino pakuparurwa kwemakwikwi aya muna 2016, asi vakazombosendekwa kubva muna 2020 nekuda kwedenda reCOVID-19. Regai tinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chinotarisa zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Hungu ndine urongwa huriko musuwe chishanu vikino kwekuti pave nenhabvu yebora pachikoro pamagombe dzesecondary school. Pachange pari kutambwa mutambo nezvikoro zvinokwana kuita zvishanu. Makwikwi akatanga kubva 2016, 2019 ndokubva zvambomiswa zvazvo neCovid. Saka iye zvinorwatova rwechitatu tichiita mutambo uyu wekuitira zvikoro zviri munzvimbo yandakakurira.
Chii chakakusundai kuti munge muchibuda neurongwa ihwohwo hwetournament kana mutambo wenhabvu?
Inini chakandisunda chekutanga ndakati ndadzokera kumusha ndamboshanya zvangu ndichibva kuno kuAmerica, ndakaona kuti zvikoro zvedu hakusina macompetition akanyanya kuwanda anoitwa. Ndikati ndadii ndaitawo chimwe chinhu mudunhu rangu randakakurira kuitira kuti vana vari kuenda kuzvikoro vawane zvokuita uye talent yavo ionekwewo vachitambira zvimwe zvinhu zvine musoro. Uye ini ndiri kuno kuAmerica ndinodzidzisa nhabvu mucommunity yangu, saka zvinhu zvinondifadza zvikuru zvendinoda kuti ndione zvichiitwawo kuno, zvichiitwawo ikoko, ndichivanyeurirawo tumwe tunhu twandiri kuona kuno. Saka ndo zvakandisunda kuti dei zvaitikawo kunzvimbo yekwedu, kunyanya munzvimbo yekwamagombedze kwaGutu.
Pane mibayiro here inotarisirwa nevachapinda mukukwikwidza uku?
Hungu mubayiro iripo, mibayiro yandakagadzira inopiwa timu inenge iri pekutanga, kwozoita yechipiri, kwozoita yechitatu. Saka tongoti sepekutanga vanenge vatora mukombe vanowana full kit soccer uniform yebora. Vanenge vatorawo pechipiri vanowana mubayiro wemari, kwozoti vanenge vatora pechitatu vanowana mubayiro wemari. Tingatoti pamutambo uyu tiri kuti tine madefending champions, chikoro chinonzi Chita Secondary School. Satoda kuti tione kuti zvichafamba sei, kuti ndivo here vangatora futi zvemukombe kana kuti vachatorerwawo nechimwe chikoro. Zvikoro zviri kupinda mumakwikwi ndezvekusekondari. Tine zvikoro zvishanu kunoti Magombedzi Secondary School, Gomba Secondary School, Ruti Secondary School, Gudza Secondary School uye Chitsa Secondary School.
Mune tarisiro here yekuwedzera zvikoro?
Hungu ndine tarisiro yekuwedzera zvikoro. Ndingati pandakamboshanya zvangu kumusha, pane maheadmaster ekuma primary akatotiwo, ko isu watisireiwo, wadi matiitirawo kamutambo kedua titiitawo competition yedu.
Imi muri muno muAmerica, urongwa uhu muri kuita muri semhuri yekwamasiya chete iri muno here kana kune madzisawira amuri kushanda nawo?
tekukura kuri kuita mutambo uyu tingagona kuzobatsirana asi urongwa huripo nechishanu uye nehwatakaita makore esaya taandichingoita semhuri yekomasiya semunhu ane chido chekubatsira kwatakabva uye ndoda kungoti ndinotenda vatungamiriri venzvimbo yandinobva vari kundibvumidza tiri kushanda zvakanaka zvisinei nezvematongerwo enyika asi tinoremekedza vatungamiri vari munzvimbo mandinobva uye zvinhu zviri kungofamba zvakanaka aiwa tinozvitenda
naiyo inyaya yava Masiya Tabata svika kumakumu echirongwa chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa Mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 18 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Besinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini abantu abaningi sebesehlelwa yingozi bezingathi yizingozi ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku.
Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu.
Asila ndanda ukuthi sijabule ukuthi uRobson unikeze ipay sibuhlungu ngokuthere aso muntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba lecala ukulwela iholo elisuthisayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe ngomthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa incwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Phonya athi uthi abantu kumele badlalisane kuhle njalo badinge umlamlankunzi alubana bethe baxabana kumbe bangaboni ngasolinye. Esipha umzekeliso namuhla uNyathi uthe baphakathi kokuphenya udaba lokubulawa kowesilisa weTshongogwe eJotsholo. UMnumzana Kelvin Ndlovu obikwa etshaywe ngumne wabo ngensimbi yengolofana wafa. EBaitbridge lakho amapolisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaNtuweleni Mbetsi onakanelwa ukuthi utshaywe ngumntwanakhe ogula umkhuhlane wengqondo. Kobulawayo amapolisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaYakani Mpofu otholakale egwaziwe njalo amathumbu ephandle eluveve. Ukubala izehlakalo lezi kuthanda. Sixoxele ohlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo engowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Into ekhulunywa ngamapolisi iqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini abantu abaningi sebesehlelwa yingozi bezingathi yizingozi ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku babavulele babalimaze sike saba le case enjengale ebhoqela le bekhona ku-ward 14 lapha kobulawayo esithi khona khona kuselokdengoni lope mula wei. Kumezo kusura nabanda babula lana ngoba bei muli tambe windo talompazi debanga loka babanga utawewe kulege utupasa zero taba wakine wili mazene abani wakine webulale so ngezi ngezi ngoze kona njalo kime koni ngozi so kutabantu mtaumbe bebe kwechise wonke emabhawa lapha sikeza barekhethe phumula od lapha ujaha okade nata lentombi yakhe baxabana phanaphana bathina bebulana so kuvamile ke khona ukuthi abantu bade bendawonye bebanye bazioke amakhadi bebenzani bagcine beqabene babulalane so ngezinye ke izingozi ezikhona zona eziyo amapolisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikutshabalala komnotho ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi idube lanxa nje abantu bengasoze babulalane kuthiwa babanga imali babanga isinkwa babanga lokhuya.
Isimo somnotho welizwe besingathi isimo somkhonomi yiyona isona esingumfukula wakho konke khonke esikhuluma ngabo ukuthi abantu bayalimazana abantu ngaphakathi bazondile bazondiswa kuyini bazondiswa isimo somkhonono ngenxa yani ezimulini abantu kabala ezimulini abantu abalamali ezimulini abantu kabenelisi ukuthi benze lokhu abakufisayo kholokana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi alokhu siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezidiyadeneyo omunye vele uzasuke endlini ezondile abesefika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abaxoxa khona bebaba abakhwedisa khona abesekhiphelulakalwakhelo liyalo lokuthi umkhono womngawumphathanga kuhle agcinele ukukhiphela emuntwini emtshaya emlimazi embulali kwezo kusiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi so abaningi bagcina begcekeza ezindlini zabantu bagcine bengena ezindlini zabantu bangafisa ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawula mali abayidinga babesebekubulala ufica ukuthi lezi mulini khonaphana umuntu lo mkakhe bagqabana nje nokuthi ukuthi bona bavele balichubo kodwa iqhubo labo lisukele esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abesekhiphele ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala so basically i-trigger mbe lokhu esingathi khona yikho umsusa isimo somnotho welizwe yikho nje abantu besukuluzana kangaka.
Umnumzana Thembelani Dube uhlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kolunye njalo udaba amapholisa athi abophe umtshayeli webhasi labo kondakitha abathathu abafunyanwe bethwele imbanje ezilesilinganiso se-50 kg. Amapolisa athi abasolwa laba nguWanda Ndlovu onguye umtshayeli uJenet Dimigu uPaswell Giza kanye loBrighton Mangwiro abasolwa babotshelwe eKaloma. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana Robson Chere ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokumhlawulisa imali yesibambiso i-bail engena kunkulungwane ezingamachumi ayisithupha zamadola eZimbabwe i-$60,000. Umahluli unqume ukuthi phezu kokuhlawula imali kumele uChere ayechiya ipassport yakhe kwabomthetho. UChere wetheswa icala lokubulala umngane wakhe uRoy Isa ngomnyaka ka-2016. Okulicala eletheswa njalo umkhokheli weAtus umnumzana Obedi Masaraure. Sixoxele sikhulumele seAtus umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge Atus asila ndlandla ukuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ipay. Sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba lecala ukulwela iholo elisuthisayo. Phecelezi ngesilungu bathi living wage. Asazi nxa kulicala ukuba umuntu athi ilungelo lomntwana elokufunda kalikhokhelwe nguhulumende. Kodwa ke njengoba ephumile uRobson Chere lamhla siyamamukela njenge-ATUS simtshele ukuthi indima lapha ayithiye khona isiphambili la ikafika ahlabe njengendoda size siye thola i-540 esasiyihola ngo-October 2018 size siye thola ama labor rights esefakwe ku-constitution kuyasethusa ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sifuna ukutshela uhulumeni ukuthi asinike imali yena aqalise ukusibopha asikwazi ukuthi wathatha ngaphamandla wona la anjalo ngoba i-constitution 1665 uyasivumela ukuthi nxa uhulumende singazwisisani ngeholo kumbe sehlule kukhuluma lathi sihlale asibone ukuthi abantu laba kabasafundisi abe sesukuma kathi hayi madoda ukuze libuyele liyoyifundisa yani sikhulumeni ngeholo kodwa yena usuka sibophe siyamamukela urobson chere indima ndoda isahlabile asihlabe
umnumzana themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-A2s izitolo ezinengi ezithengisa ukudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo zithi zingagcina zivala ngoba abantu sebekhetha ukuthenga ezitaladeni lapho okulentengo ephansi ezitaladeni abaningi bathengisa ngemali yaphandle kwelizwe kuthi abezitolo ezinkulu bathi babanjwa ngamandla okuthengisa ngedola leZimbabwe lona elilesisindo esigugudeka mihla lemihla kubika uEzra Chiswa Svanda
ezitaladeni phose zonke zakubulawayo abantu sekuyubunyonyo bethengisa ukudla kufana lethukela impuphu amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke iningi labathengisa lithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavenkilini amakhulu umnumzana Thaka Moyo ohlalela ukuthi le court park kobulawayo uyafakaza
phandle sokungcono compared to amasupermarket amasupermarket seduru okunye okunzima amaprice angikhona vele hayi hayi kusathengeki ngisho sokuyi-RTGS ona leyi besenza nge black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula nto vele ophuma la so sesiopt ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali ekhuzini amashop lokho kuphandle lokho kungcono kakhulu kuyathengeka
isinkwala sosithengiswa phandle umnumzana Masimpofu uhlala emakhandeni uqeda kuthengela imuli yakhe
hayi sibili kunzima kakhulu mina ngizobona umzekeliso ngesinkwa abona isinkwa sesidura kabi emashop khuluma ngokuthi ngo-dollar 5 rand eshop phandle siyidola ithukele i-$2 5 rand phandle i-$2
kugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeki edolobheni lakobulawayo imigwaqo yonke sekufakwe ama-grocery athengiswayo umnumzana Zibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho
i-grocery phandle ichiphile kulaphakathi lawe ngawuthenga even lama-return khona kuyabe kuthiyele hayi phandle kuraiti ngoba emashobhu vela kuyenzi kuyadula even lama-renta zangikhona adula even lezinto zangikhona ziyadula konke kuyadula so sesibomba ukuthi phandle bona ikhonapho okungcono khona ungaswelani uthola konke mpuphu thukela amatamfu akwenze ligosi esithenga phandle
unkosazana Caro Nkomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yezimbabwe ama-RTGS uthi kabasoli abathengisa phandle
because phandle izinto zichipha and phandle angolamatures abantu bahamba besiyawodanye i-RTGS anti ngoba abantu abaningi bahola i-RTGS so abanye abaningi khonapha babe bena-connection nabantu bona laba abahola i-RTGS so ba-prefer ukuthi anike umuntu lana ahambe ayeswatha izinto ngamathaza abantu so like umuntu lana abuye azothengisa maybe ne-price ephansi maybe less than ne-20 cents or 40 cents or 30 cents so that bathumeke i-restaurant
abamabhizinisi amakhulu athengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcine bevala ngoba akusela bathengi ukwazana Mildred Nsingo ngumanager we-OK supermarket kobulawayo
into ethi khona kulezi nsuku ukuthi i-business is very low abantu these days sebene-system yokuthenga ngelokhu ze ngeswipe besiyathengisa phandle kusenzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rands so it's now affecting us as the community factor business these days is very low iqiniso ikhona yokuthi isimo singaqhubeka kunje abantu besiyathengisa phandle ama-business amaningi azavalwa ngoba njengakathesi so business is very low. Otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi labantu abasezeyokwanza ukuthi baqhubeke the daily standards. Because these days business is actually very low due to the system ukuthi abantu bathengisa phandle befuna amarandi lamadola.
Ukugugudeka komnotho kuya phambili kweleZimbabwe. Abamabhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlanyana osokwenzeka uhulumende wakhipha ubiko wokuthi uzajezisa abenza njalo. Umphathintambo wezamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo tshela phephandaba lechroniki ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle. Ngimele 27 koBulawayo, igama lami Jesus Banda.
Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yephethulo yehle ngesenti lemelika elilodwa, isuka ku-$1.77 iyaya ku-$1.76. Idizili yona yehle ngamasensi amabili, isuka ku-$1.88 isiya ku-$1.86. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sincane kakhulu isilinganiso sokwehla kwamafutha, njalo uthi lokhu akusoze kuphathise uZulu othwele nzima ngokudula kwezinto.
Lokho mfowethu ukudlala ngabantu, ukuthatha abantu njengezithombe. Izera mthetho wayo ivele ivame ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo, awusoze kutshengisele nje ukuthi kule different awula mehluko. Ngaye nje bayekele khona, nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona i-cent elodwa. Akusoze kuyiguqukele lutho nje entengweni impahla esemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi, ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola lemelika kuphela?
Phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umithetho yakhona ngathi umithetho yana yakwesabhuku abasekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na, kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho izama amazwe wonke. Nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki eyiguqula nje itshita nxa ifuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngamaletha ukrejit. So lokho abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ithotshe iphumise imali engagcinanga amabhoda ngapha. Lokhu ekuphambanisa yi
ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele emelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho obekusenzakala ngo-2009.
Angiboni ukuthi idlanza lakhona lizafika lelo, ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-Amerika kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000, amasosha, amapolisa, abemajele, lamapita, lamanesi, lamadokotela, baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle. Okwesibili ukuthi uhulumende wethu ukhangelani lo khetho lomnyaka ozayo. Ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga ama-vote kana ukhetha kwenzayo ngabantu, abantu kuyabe funa ukusebenzisa imali eyayidindayo iprinting yalapha. Nxa kuzakuba le nguquko izakuba khona nxa ukhetho seledlulele lomnyakeza okwakhathi wethu. Angiboni ukuthi umthule incube lo John Mangudlalo emazomnangagwa bengavuma ukuthi ibond nothi le-RTS ikhishwe emzini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho. Ezinye ingcwethi zithi ukuze kwenqatshelwe ukukhwela mahlayana kwentengo, uhulumende kumele amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusebenze elemelika kuphela lenye imali yakwamanye amazwe. Kodwa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lokho akusoze kwenziwe ngoba kuyikubulala umnotho. Ku Livestock Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lokuphelelwa isikhathi kwama special permits asetshenziswa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kwenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika ufike namhlanje kwele Israel khombo lakhe lokwethekelela lelo lizwe kwinsuku ezintathu kukhangelelwe ukukhulumisana leziphathamandla zelelo lizwe kanye lezakomakhelwane elePalestine phezu kokufuthelana okukhona phakathi kwamazwe amabili kubangwa isigaba seWest Bank. Izihlobo zabe Melika abavalelwa nguhulumende wele Saudi Arabia zimelele ngamehlo abomvu kwethekelela kukaBiden kulelo lizwe lapho akhangele lokukwenza ngemva kokugqiba uhambo lakhe lokwele Israel. Kodwa incwadi ezicubungula izimbusazo zithi zilokuthandabuza ukubana inkulumo zikaBiden neziphathamandla zakwele Saudi Arabia zizakhokela ezokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngoba abakahulumende weSaudi Arabia bethule zwi ngalolu daba. Umongameli Frank Walter Steinmeier wakwele German wethekelele indawo elenkambaze yokuthola kwele Melika esemangweni owe-Grafton War etshengisa usekelo lwakhe kwabemutho lomanyano owe-NATO ngesikhathi ele-Russia liqhubeka lihlasela ele-Ukraine. Uhulumende wale-Ivory Coast ukhuthaza ele Mali ukubana likhulule amasosha alo angama-49 avalelwe esehla indizamtshina esilingweni salelo lizwe eseBamako Airport esetheswa umlando wokusetshenziswa ukuyahlasela elinye ilizwe. Uhulumende wale Mali ngakwelakhe icele uthi bavalele lawo masosha ngoba ele Ivory Coast lingazisanga ngohambo lwala masosha okusemthethweni. Umuthi wokuqala uthe walungiswa ukuvikela umkhuhlane wokuqhuqho lwemalaria we-Mascarens uncinye kakhulu nyakinye ngamazwe omhlaba oguqela nehlanganiso manyana ngamazwe omhlaba ye-United Nations ngoba ukhangelelwe ukunceda ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Kodwa inkinga esibhekane lalungisa lomuthi bathi sebeswele abangabanikeza imali yokuncedisa uqhelisa umsebenzi wabo wokulungisa umuthi lo ngobuningi kanye nokuthunyelwa kwawo emazweni lapho ufuneka khona ikakhulu ezwekazi le-Afrika.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sipho Nguluve ozama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa kulandela ukumiswa kohlelo lwe-Special Zimbabwe Exemption Permits. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sesisubmitile abanye bona abalutshwana kanti ngomunye wabo asikwazi ukuthi next stage siyaba.
Singathi kuyini okusubmitileyo wena njalo udinga ivisa enjani?
Ivisa mina ngiyabe ngiyizama i-general work permit rale khona ngoba la amanye bangiqualify. So ma uzangena kuleyo kumele kube incwadi evela ku-Labour Department. So angeke ngiyithole ngoba ama-qualifications angilawo angenze njalo. So kule system yokuhave yesizama ukuqala siyilande. Ngabe si-accepta yikho singikhona siya-apply khona ama-permit yakho.
Akutshela abantu ukuthi wena vele nxa usithi general work permit ngenjani naleyo njalo kumele u-apply njani?
I-general work permit yiyona le babadube eyokusebenza ongalawa skill. So i-general work permit vele inzima ukuthi pho uvele uyithole nje. So yiye funa ama special ufuna uzuhambe through ama waiver. Ama waiver ukuthi uhulumende uhambe uhulumende ucele ukuthi mina ngicela ukuthi nje bala ngezizathu ezithize ukuthi kudala ngihlala lapha ngicela lami ukuthi ngivunyele ukusebenza njengabantu balapha. Yikho esikuzamile ukuhave. otherwise ukuthi sivele siyithole kunzi.
Singathi uzifakele wena iapplication yakho kumbe ungathwele igqwetha.
Hayi, angingathwali igqwetha, siyifakele ngoba uhulumende njengoba uhulumende walapha loba esale senze nje, kodwa wasithumela phela i-information. Ukhona indlela elandelwa, uyalandela indlela yakhona, ayikho nzima esingakwaziyo ukuthi i-outcome izakuthini. But bona bas-encourage ukuthi siyingene kuleyo nto. So asomagqwetha, uyahamba uhambe ku-system kuwebsayithi ye-VFS, ifuna into eziningi njalo ingane iyahamba hamba ingane iya-breaker. So ungenza lokho uqeda lapho uyabhatala i-1550. So udinga i-date appointment uhambe uyesubmitha nxa sukwenze konke.
Uqeda lapho baza ku-interviewa kumbe bayakwenze njani?
Hayi, abaku-interviewa wena uyahambisa zonke izinto, amaphepha bawacelile wonke, ungahambisa wonke nxa ephelele. Kusho ukuthi bona nxa besenza khona ngale njengoba uminista esithi ukuthi kule komiti ayikhethileyo, kusho baza bekhayela each paper lona yalosubmithele.
Singathi uhulumente weZimbabwe-ke ungena ngaphi khonapho, uyalinceda yini? Sizwe ungazani ukuthi uyazama ukuthi alincede.
Hayi, asikamuzwa babudiba, asikaze simuzwe vele uhulumende weZimbabwe. Angikholwa, angazi mina, kodwa asikaze simuzwe, asikaze simuzwe.
So singathi-ke nxa kungahamba kuhle uzahlala khonapho kwele South Africa, kungekele ukuhamba kuhle uzakwenza njani kuloo?
Anxa kwehlule, kuthi nxa kwehlule somele sibuyele ekhaya kwathi siyabe sesingalayo i-option. Lapha ngithi sincengile kusemzini yabantu, ungazaki ukuthi uzahlala emzini wathi uhlezi ongekho emthethweni, ngoba usungabotshwa lokubotshwa, usufaka irekhodi lento zakho eziyabe zihamba kuhle, usuzifaka amarekhodi amanye. Labantwana silabantwana thina, ungasakwazi ukuthi kuzakwenzakala.
So singathi kungahamba kubi sibe labantwana abazathola zona.
Abantwana besikolo ukuthi asikwazi, abantwana besikolo phela balayo ukuthi nxa befunda sizakwenza ama-study permit, but ukuthi bazasala labo bani bestuda lapho asikwazi, ngoba labo bazaba accept, asikwazi ukuthi kuzahamba njani. Ukuthi abantwana abanye bazasala nxa sekuyi-option bazasala bengala bazali kumbe sahamba labo bayeqala ekhaya.
Kodwa ubona kanjani uhulumende weZimbabwe enganceda njani khonapha nkulu?
Hayi babadube owakithi angikwazi ukuthi ngabe anceda njani. Kunzima wathi vele sisenga khonapho emapasipotini, kungcono nje kulezisu ngoba kuthi amapasipoti sebesithathwa, ngoba lo abantu abaningi first application bavele bafailishwa ukuthi babengamapasipoti, bawafuna amapasipoti kodwa bengawa-afuni, njalo bengatholi ukuthi bathole ama-resource ukuthi bawathole masinyane. Manje asikwazi njengoba bona balengani abantu abasekhaya bathi sokungani kulula mbijala, nxa yikho esingakubonga ngokuthi abantu sebekwanisa ukuthi bathole amapasipoti ngokuphansi. But okwedlula lapha ngiboni ukuthi kuyini uhulumente aweza, ngoba nguye uhulumende weza abantu babaleke babuye ngapho.
Ye, siyawuzwa kakhulu ngulube. So-ke phosela ukugcina kunapho utshela abanye ukuthi kumele benzeni pho xa befisa labo ukuthi balungise amaphepha.
Hayi, akukho engakutho ukuthi babadiwe okuningi. Uminista ngibona uhlale esemaredweni kulezi suku ama-interviews, lobe engachacho, kodwa uyatsho abantu abanama-options abanezihlobo bayakhona uku-aplaya, ba-aplaye ngezihlobo. Maningi amanye ama-visa options akho. Awulesi hlobo nxa usebenza, nxa ushadile, nxa ulomntwana ozele, lo mntwana walapha ubechasisela izolo ntambami bephuma ngapho. But siyakwazi ukuthi abaningi abakhwalifaye, but kungcono ukuzama kulokuthi kuvele ukhalale. Lawa amaweva wona lala siyazama, siwe nxa kuthi udliwe i-1500 it's worth trying, kufanele sizama sikwazi ukuthi abantu banjani. Kodwa kumele sizame, ngiyabona izolo bekuthiwa abantu balutshwana kakhulu aba-aplaya, angazi ukuthi abantu sebekhalele, kodwa ungcono ukuthi uzame phela, wehlile kuzamile.
Ye, singathi weva le kenjani?
Hayi, weva iweva phela zi-different babudube, uyaweva different, but iweva is a option ukuthi ubypasse izinto zonke ezikhona, ikakhulu yona incwadi yelebha, phela kufuna incwadi yelebha. Njengama-special skills bayahamba elebha bayi-approve, baphiwe incwadi ye ukuthi bayakhwalifya kumbe ikhampani ba-aplayele elebha yeli, babanika incwadi yona leyana. So ma ungalayo incwadi leyana vele ukuthi uthole i-work permit kumbe loba i-work permit ungeke uyithole. So iweva indlela yokubypassa one of those things, lapho khonokho ama-fingerprints esikwenza i-police clearance, akubalekela into ezinjalo.
Umnumzana Sipho Ngulube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ziphethe ngebezihamba phambili. amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iATUS uRobson Chere ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso ibail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.